Manerak na Kamurie Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 15, 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekunyoresa kuvhota pachishandiswa michina yechizvino zvine biometric voter registration chokonzera mutauro munyika.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwatiri kuitaka muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiu mabhengi. Saka zvinhu zvinonyadzisa kutakura nemuzvikuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashika madzo kuti dai isina kuburitsa mavhiza ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Rwendo rwemutungamiri wenyika kumusangano weUnited Nations General Assembly rworwadza vakawanda munyika. Dynamos yosangana neCapes United mumutambo uri kutarisiwa newakawanda nemusi wesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe wesangano rinotungamira nyaya dzesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Amai Rita Makarau, vanoti vanhu vachatanga kunyoresa kuvhota kuti vave pagwaro idzva rinoshandisa michina yechizvino zvino kana kuti biometric voter register nemusi wemuvhuro. Asi musi uyu dare repamusoro reHigh Court rinenge richizivawo nyaya yekuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Bato rinopikisa reMDCT rakaendesa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mutevedzeri wavo vanove zvakare gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa uye ZEC kumatare edzimhosva richiti zvavari kuita munyaya dzesarudzo kusanganisira nyaya yekutanga kunyoresa vavhoti hazvisi pamutemo. Mamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI aburitsawo mashoko kuvatori venhau nhasi achikurudzira hurumende kuti ivandudze mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Sangano iri rati nyaya dzekutyora kodzero dzevanhu munguva yesarudzo kusanganisira kuvaita kafira mberi nekuvatyisidzira dzinofanira kumiswa. Mubatanidzwa wemasangano akawanda akazvimirira munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition waburitsawo mashoko kuvatori venhau uchiti hausi kufara nezviri kuitwa neZEC, iyo unoti haisi kunyatsoshandawo nemasangano akazvimirira oga muzvirongwa zvayo. Sangano iri ratiwo nenyaya yekusheya dzidziso yakakwana yezvekunyoresa kuvhota, sarudzo idzi dzichangoita sedzimwe dzakaitwa kare dzisina kutambirwa nemapato anopikisa. Mashoko aya anotsinirwawo nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora, ava vanoti nemasikati emusi wemuvhuro dare rinenge richizeya kuti zviri kuitwa neZEC zviri pamutemo here kana kuti kwete. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Tadaidzwa neHigh Court nhasi tikaudzwa kuti nyaya iyi yakupinda musi wa18 unova musi weMonday nenguva dza2 o'clock ichinzwika naJustice Foroma weHigh Court. Tikuzviona here kuti vari kuda kunonoka kuti vagure nyaya iyi, asi isu hatine tetete. Takamirira musi weMonday iwoyo. Musi weMonday ndohwanzi ndounofanira kutanga chimwe chireeshon chawanga vachitaura chenhemaiki, asi kune zvizhinji zvataona zvatabata iko zvino ndezvekuti vanhu veZeki ivava vari kushandisa maboda gezi kana kuti mayouth officer kuva vanhu vakodzidzira meshini yemabiometric kuti vagovhotesa vanhu. Tinopokana nazvo, tinorambirana nazvo izvozvo, nokuti mayouth officers vanhu vebato 1. Saka isu tinoda macivil servants asina bato raakarerekera. rufu. Tukuda vanu, wari neutral. Tukuda vanu, wasinga kizi kodiro devanu.
Saka mataura erine zeki, nezo chichemo ichi.
Wongu, njato nyora tsaba kutara kwa druku itaidiko zino, naenda kuzeki, kutisu tuku nyonyuta, tuku bumirana. Nenye kuti washani sema youth officers. Tambu zikorema youth officers, riko kuzishalani. Parishino kune ma youth officers kwa kutusema muzishawane anenge anoto zikara nevani zishawane ngezi ne mutao ni muya wari kushanika ma youth officers saka tatopi wa information iyoyo uyeze tiku processa information iyo
kukutanga kunyorisa kwe mvurogo murukuti kudii woku wa tigirivenye
chokutanga nechokuti paka uya vano wanenge za register vano vano vedu ngala yende kuno register kufota unoenda nechitupa chako netamba inoratidza kuti unogara kupi tamba iyoyo inogona nge ili tamba ya sabuku kana kuti tamba ya kanzela kana tamba ya unonyora iwe pachako yo jindwa na commissioner of arts saka unoenda netamba iyoyo kana ipo pazeki pacho woti ndine tamba yangu ino affidavit wofira tambo formu iroro ro jindwa wo register kufuta.
Munyori mkuru wa MDC Tiva Douglas Mwonzora, vari parunare muharare na Blessing Zulu Studio 7. Imwe nyanzvi mune zvematengerwe enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti hapana chakaipa nekusarudzwa kwekomiti yebato rezano PF ichatungamira mukutsvagira bato iri rutsigiro pamberi pesarudzo sezvo izvi zvagara zvichiitwa mubato iri makoro ose anenge nyika yatarisana nesarudzo. Svondo rapera, mutungamiri wezano PF vaRobert Mugabe vanonzi vakadoma vakuru vebato ravo vashanu vanoti mudzimai vavo amai Grace Mugabe, murongi wemisangano yezvematongerwo enyika vaSevia Kasukwere, murongi wemabasa vaIgnatius Chombo, munyori muboka revechidiki vakudzai Chipanga pamwe nemunyori anoona nezvemutemo vaPatrick Chinamasa kuti vatungamire gadziriro resarudzo pamberi pesarudzo dziri kuitwa gore rinouya. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kusoropodza danho iri vachiti nhengo idzi pamwe nenhengo dzemakomiti maduku ari pasi peii hombe dzakanyanya kurerekera kuchikwata cheG40 icho chinonzi chiri kupikisana nechinonzi Chela Coast. Dr. Ruhanya vanotiwo kunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reMDCT hakufanirwe kuonekwawo sekukundikana kwebato iri kugadzirira sarudzo sezvo mubatanidzwa wakapindwa nebato reMDC weMDC Alliance uri kushanda zvakasimba kugadzirirawo kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. MDCT mune kunetsana pakati pemutungamiri webato vaMorgan Tsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo Muzvare Tokozani Kupe nevamwe avo vari kupokana nedanho rekuumba mubatanidzwa uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Aya vanga vasanyaya kutarira nyaya dzesubsidialism asi vatarire nhoroondo yekuti zvani painoita maelection vanhu vanokomboza vati vanenge vari muelection committee yavo ndevati mune mutungamiri wevechidiki mune mutungamiri wevakadzi mune mukuru wemabasa kushandiswa kwemabasa muzano secretary for administration mune political committee. Saka vanhu vese vaitwa mukomiti ndo vanofanira kunge vari mukomiti yekurwana maelection. Asi isisi chatinoziva komiti iyo yeCVN nana mai Mugabe nana vakasikuere haisiyo inorana maelection anoita kuti zvani hwine. Komiti inorana maelection anoita kuti zvani hwine is a securocrat committee. Komiti ine mauto, ine komiti ine vanhu vakaretire muarmy, ikomiti ine vatori, ikomiti ine mabureaucrats vanhu vanoshanda muhurumende anga mapermanent secretary nevamwana yamusingaudzwi isingamunomanyizipepa inototsvagwa nemi vanoongorora zvenhau kuti muione. Saka komiti iyeyo paichabuda ende ichakuratidza zvinhu zvakamira sei. Iyo komiti yabudiswa ndiyo chayo komiti inofanira kunge ichirwana sarudzo nemuzano kubvira nokubvira.
Asika Dr. Ruhanya, kune vamwe vari kuti komiti iyoyi vazhinji vakarerekera kuchikwata chinonzi G40 chiri kunetsana nechinonzi Lacoste muzano PF.
Komiti haisi kurwana maelection internal emuzano kuti vanoda kusarudzana muzano, iri kurwana maelection enyika. Vanhu vese vari muzano ngava kuLacoste ngava kuG40 ngava kupi kana zvimazita zvinopiwa vanhu vomuzano, komiti inosevha munhu wese, inosevha mutsangano wezano. haisezi maindividuals. Taita grusika pa kuti yakunde imposa makandidates ichitora vanhu mumapata ndopeti vanhu ipomera mhosva. Asema mirira yakaita zvizvi hatingaipomera mhosva nekuti mapato ezanu anorada maelections. Kana ari mafaction enuwote zvemafaction asi vanhu havari zvizvipo zvavakapuwa nevanhu vezanu kuti varane nemapazi ava ndoanorada ti maelections emuzanu kubvira nokubvira.
Totarisawo mapishapisha ari kuitika mubato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai. Munoonawo here vaine kurongeka kwamuri kuona kuri kuitwa muzano PF senzira yekugadzirira sarudzo?
Aiwa, dambudziko rine vanhu veMDC ndekuti vanhu vanoona zvinhu padikidiki vamwe vacho vanoda zvinzvimbo kuti ndinge ndaenda pakati ndinge ndatora vanhu vakati vasingaoni the bigger picture. Asi zvinoona sokuti bato ravo rinonzi MDC Alliance rinanava Professor Rosemary Ngube rinanava BC nevamwe vese vane zvavari kuita. Vane makomiti ava vari kusecha ari kurwana sarudzo. Saka ndinoona sokuti mualliance yavo yeinonzi MDC vane basa guru ravari kuita. Vakatoita musangano wetinonzi vati wakaitwa kukadoma. Musangano iyoyo ndokutoita kuti anenge achirwana nemaelections ndiani, anenge achiita zvestrategy ndiani, anenge achiita zvekubudiswa kumasoko ndiani, anenge achiita zvemobilization ndiani. Vari kubatana asi vane matambudziko. Sematambudziko anongova nezano, hapana bato risina matambudziko.
Avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Paisaya Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Mukuru webazi reZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company mudunhu reMashonaland West vatichaona chikuvira. Vanoti vakuru vezvematongerwo enyika vari mumapurazi nevamwe vari kushandisa magetsi mumapurazi avo havasi kubhadhara magetsi danho ravanoti rave kukonzera kushayikwa kwemagetsi munyika. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wakokerwa neConsumer Council of Zimbabwe, CCZ, vachikuvira vati vane dambudziko guru zvikuru mumapurazi rekusabhadharwa kwemagetsi uye kubatidzwa kwemagetsi zvisiri pamutemo. Vachikuvira vati izvi zviri kuitwa kazhinji nevakuru vezvematongerwo enyika.
Tinombozama kuti titaure nemastakeholders. Asi sometimes zvinobvisa zvapindawo politics kuti mutoro waapa tiri ndewekuti tive nemhando dzekupa vanhu magetsi zvakachipa zviri afode zvinokwanisika papurasi. Ndo dambudziko rai ndinewenzesa navo.
Vachitaura pamusangano wanhasi uyo watanga vanhu vakatsamwa nekuda kwekusagutsikana nemashandiro evashandi vezedtc, mumwe mugari wemuchinoi amai tinoidai She Gwanzura vati pane huori hunoitika mubazi iri munyaya dzekuisirwa magetsi sezvo vekumashure vanotanga kuisirwa magetsi kutangira vemberi.
Hapana chikunyanyonidwa pamaposa aripo zvese zviripo. Ndozvibhadhira mari kudiwa $95 yekuti vari vauye vezvesa. Ndinotora nguva yakareba gore rinopera ndingori pawaiting list. Woenda unobvunza kuzoisa waiting. Wozoona mwemunhu mumwemunhu aita magetsi nhasi aenda kunorejesa nhasi mangwanani magetsi. Aritonocherwa maposa inii tivangoitirwa chi tambo chete kuti magetsi aende kuboiska. Ipapo munosvikwanisa sei vezesa? Ipapo vezesa dhadhirisai kati iri kuwanda kuvanhu vemapoko vanosa magetsi uori uriko.
Amai Gwanzura vati midziyo nedzimba zviri kutsva nekuda kwekuenda nekudzoka kwemagetsi zvisina tsarukano.
Kuona vezesa vachiuya nguva iyoyo topozonozwa kuti kwatsva, tikada kuona vakatsvirwa vazhinji. Munomutaunhu makatombotsva White City kwatogara kwakatsva pamba. Asi vezesa vacho hativaoni, vekanzi kuti vave kuzodzima moto hativaoni. Saka hatizivi kuti vezesa hamuna dzimwe nzira here dzamunokwanisa kushandisa kuti kana panhu pachinge patsva muite fast kusvika panhu paipatsva mukwanise kubatsira vanhu vanenge vari.
Sachigaro weCCZ Muzvari Rosemary Siya Chitema vakurudzira vanhu kuti vazive kuti kana vachida kukwidza nyaya yavo pavanenge vasina kugutsikana vanozvifambisa sei.
Ukaenda uchiziva kutizvo complaint yangu ndeii yakabvira pakati apa ikasvika apo uchikwanisa kunyatsorondedzera kana kutizvo ndakamboona nhingi nekuti paipai vanhu unonzi wakambotaura nani. Onzi hameno wandakambotaura naye hauchazivi kutizvo kwawataura naye siya wabvunza zita. Saka ukaziva kukomplaina uri kuzvipa tingati chi ma ama yakanyasokwana kuti ukwanise uchinomira.
Muzvarisi achitema vati musangano wanhasi ndeyemimwe yemisangano yavari kuita kuti vanhu vasangane nevanovapa zvinhu zvavanobhadhara mari kana kuti maservices.
Takaona zvakanaka kuti tiite inonzi create a platform inopa nzvimbo yekuti zvo maservice providers nevatengi vange vachisangana kuitira kuti pave nekunzwanana kwakawanda, nekuti pakunzwanana paya ndo zvinoita kuti zvo maservices ange achifamba zvakanaka.
Muzvarisi achitema vati tarisiro yavo iri pabhiri idzva reConsumer Protection Act kuti ripasiswe muparamende sezvo riine simba rekuchengetedza kodzero dzevatengi zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeTogo yatanga hurukuro yekuita kuti mutemo unotara makore angaitwa nemutungamiri wenyika muchire memazuva mazhinji, vanhu vachiratidzira vachida kuti mutemo uvandudzwe uye vachida kuti mutungamiri wenyika nemhuri yake vabve pachigaro. Pari zvino mhuri yavanasibe yatonga nyika yeTogo kwemakore makumi mashanu. Vanhu vanopfuura gumi nevasere vakuwadzwa vazhinji vachipiswa zvichitevera kuputika kwaitika muchitima chinotakura vanhu muLondon nhasi mangwanani. Mapurisa ari pakati pekuongorora, asi ari kuti izvi zvakonzerwa neavo vanopfurikidza mwero. Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kusimuka mangwana vachienda kuNew York kuAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, uko vari kutarisirwa kutaura svondo rinouya. Asi rwendo rwava Mugabe urwu ruri kukonzera mutauro munyika, vanhu vakawanda vachiti vaMugabe vari kushandisa mari yehurumende zvisina musoro panguva iyo nyika iri kutatarika. Vanoziva zviri kuitika vanoti rwendo urwo ruchadya mari inodarika mamiriyoni gumi emadhora. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanoziva zviri kuitika vanoti vaMugabe vari kuenda kuNew York nevanhu vanodarika makuma nomwe, avo vanosanganisira mudzimai wavo amai Grace Mugabe, vana vavo amai Bona Chikore, Chatunga Bellarmine, Russell Goreraza, mukuwasha wavo Simba Chikore, pamwe nemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Mamwe makurukota nevamwe vakuru muhurumende vanonzi vatove muNew York kuitira kuti vazotambira vaMugabe pavanosvika panhandare muguta iri nemusi wesvondo. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vatanga kurava Mugabe semunhu ane humbimbindoga uye anoda kuguta iye nemhuri yake nyika yose ichiyaura nenhamo, mumwe anorwira kodzero dzevanhu uye ari mumwe wechidiki. Muchirongwa cheMandela Washington Fellowship vateri Mutsvanga vati vaMugabe vava kuita nyika sekambani yavo. Vatiwo vana vaMugabe vaifanirwa kunyimwa magwaro ekupinda muAmerica nekuti havasi kunoita basa rehurumende.
Munhu asina tsitsi nekutambudzika kwati kuitika muno munyika, vanhu vari kushupika, vanhu havana chekudya, vanhu vari kurarama kiuma bank. Saka zvino zvinonyadzisa kutakura nemuzukuru kuenda kuAmerica. Iyo hurumende yeAmerica tinotoshamisika nekukashira madzo kuti dai isina kuburitsa mavisa ekuti vaende kuAmerica ikoko.
Munyori mukuru musangano runomira vadzidzi muzvikoro zvepamusoro vamakomborera haruzivishe vanoti mari iri kutambiswa navaMugabe yaikwanisa kubatsira vadzidzi vakawanda nemari yedzidzo pamwe nekutenga mishonga yemuzvipatara.
Saka zvokuti vaMugabe zvati havasinei nesu, havachasangunge vari mutungamiriri wenyika inei. Mutungamiriri wemhuri yavo nokuti vangari mutungamiriri wenyika inei vangadei vasina kuno kuwesta mamiriyoni gumi wavo vari kuenda navo kuNew York vachizama kuita zvimwe zvinhu zvokuti tiwanekuti vachisponsor education, vachisponsor maindustry kuti vasumuke, vachisponsor kuti mabhengi awane mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEdgar Gweshe vanotiwo kuita kwavaMugabe kunozvidza nyika uye kunoburitsa makaro ane mhuri yavo panguva iyo nyika yese iri kuchema.
pachashandiswa mari yakawanda zvisingaiti nokwanisa kuti inge ichiita zvimwe zvinhu nekuti mungada kutarisa kuti titarise chaizvo kuti chatunga chaanonoita kumusangano weUnited Nations hapana chaizvo chatingati anofambira ikoko saka yakutonge nyika iri kutongwa zvemumba zvaitaurwa zviya kuti nyika yakutongerwa mubedroom I think ndo zvataakuona
Mutauri wemultiracial Christian Democrats vaSebastian Mupfumbi vanoti vatungamirira vafanira kuita zvinhu zvakadai zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi
tichizvitarisa pachikristu zvinhu zvisina kururama nekuti nyika pari zvino yakaomerwa tinofanira kunge tiri kutosungirira tushoma twatinatwo kuti zvinhu zvedu zvifambe asi dai zvichinzi wanga wari kuenda kuholiday zvavo wari palivhi waikwanisa kuenda nemhuri yavo asi kutakura mhuri tichienda nayo kuofficial duty zvinhu zvisina kururama paizvozvo
vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vatiwo vashamiswa nekuita kwavamugabe vachitiwo bhanga guru rinofanira kutsanangura kuti mari yakawanda kudai yakabvepi iyo nyika isina mari
yakachenjera yekushandisa tingangoti mari dzemataxpayer zvakakosha kuti izive kuti nyika iri kutambudzika nemari iyi mari ichange ichishanda maus dollars uye handifungi kuti chero kuri kunzi dai anga achinzi ndo mabenefits ndo amwe avanofanira kunge vachiwana nekuti dzimari dziri kutoshayikawo nenyika taenda kuda kutozoziva kuti imari yakabva kupi uye reserve bank yakawana sei mari yakadaro pamwe ndo vanenge vachituma vanhu kutinotenga mari kumusika mutema
mashoko aya atsimirwa navamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vatiwo nemamiriro akaita zvinhu vamugabe vaifanira kuenda nevanhu vashomanana senzira yekuchengetedza mari
vanhu vari kufunga here nemanyaya dzekumararamiro ari kuita vanhu muzimbabwe kaunti vanhu vaakungoteerawo raramo yavo ivo hama dzavo nanatezvara nevazukuru vavo vava vari kutakurana vachiita ndege dzenyika dzotakurwa kuti dziite zvinhu mateksi ana mushikashika wokuenda kopfuma vachisaga mari dzekundoko vachisenzesa mari yemutero yedemo zvinotonyadzisa
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburiswa kwemashoko vachris mushowe kuti tinzwe kuti sei vamugabe vari kuita izvi vazhinji vati zviri pachena kuti mhuri yavamugabe inenge ichitenga zvinonaka nekudya mari yevanhu vezimbabwe apo ivo vanenge vari kumusangano weun musangano wepagore weunga unoitwa gore rega rega muna gunyana uye vamugabe nevamwe vavo vakatemerwa zvirango neamerica vanobvumidzwa kuenda musangano uyu asi havabvumirwi kubuda munew york sezvo vachibvumidzwa chete kunge vari munharaunda isingapfuure makiromita makumi mana ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera
Hurumende yeUnited States yawedzera mari inopiwa ani zvake ane ruzivo rwekungawanikwa vakuru vakuru vemapoka anopfuuridza mwero. Boko Haram iri kudhura zvivakwa zvehurumende, mahofisi nedzimwe nzvimbo kumaodzanyemba kweNigeria zvichikonzera kuvisanisa vanhu vezvitendero zvakasiyana. Abubakar Shekau, mutungamiri weBoko Haram, boka rinopfuuridza mwero, riri kuda kubvisa hurumende yeNigeria nemasimba kuti pagopinda hurumende yechiMuslim. Kundizana kweboka iri nemamwe mabuka anopfuuridza mwero akaita seAl-Qaeda neAl-Shabab kwasimbisa boka iri mukurwisana nehurumende yeNigeria. Shekau, uyo aimbove mutevedzeri wemutungamiri weboka iri, akatora ukuru hweBoko Haram muna chikunguru 2010. Shekau murefu, uye mutema akazvarwa mudunhu reNigeria rinonzi Yobe pakati pa 1965 na 1975 chirongwa cheRewards for Justice chiri kupa mubayiro wemamiriyoni masere kuna ani zvake angavaudza pavangawana Abubakar Shekau uye vachaita zvese izvi muchinyararire kana paine anoziva kuna Shekau ngaaudze embassy yeAmerica iri padhuze navo kana kutumira tsamba mbozha kuinfo@rewardsforjustice.com net. Ichi chiziviso chinobva kuhurumende yeUnited States chamaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yashika nguva yekuti chimboenda kuna Mabulas Musanganya uye weStudio 7 achitiudza zviri kuitika paFacebook.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei nasi tanga tiri kutarisa kushushikana kurukuita vanhu vakawanda munyika vachinyunyuta nezviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vari kutakura gurususu revanhu kusanganisira mhuri yavo vachienda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitirwa muNew York kuAmerica svondo rinouya.
Ndinonzi Lilian ndiri kuSouth Africa. Inyaya yekuti president vanoenda nevanhu vakawanda vachinoshandisa mari yakawanda kudaro munyika zvinhu zvakadai sikuwandaone siri chinhu chakanaka uye chinhu chine chimiro especially somwe tiri kudiaspora tiri kuno kudiaspora kune zvinhu kuti tiri kuda kugara kuno kudiaspora but inhau yekuti zvinhu hazvina kumira mushe kuZimbabwe vanofanira kuti vashandise mari iyoyo kuita zvinhu zvine musoro kana mukatarisa marodhi kuZimbabwe maaccident hobo ari kuitika kuZimbabwe vanogona kutora mari iyoyo vakagadzisa marodhi
mugoma Temba ndinogara kuPietermaritzburg South Africa inyaya iyi haisiri nyaya yakanaka kuti president vaite zvinhu zvakaita saizvozvo because nyika ine matambudziko akawanda mishonga chimusipatara urombo hwenyika vana maschool fees haasi kunyatsokubatira zvokuti iko kukwidza kwavari kuita vanhu vakawanda vachienda kwasiri raiti varero inofanirwa kubatsira vamwe vanhu
tinenge tine mumwe wemuno muamerica mukoma Promise Sande vachange vari kukuratidzira kuri kuitwa iko kuNew York regai timbotaura navo tinzwe
urongwa huripo ndehwekuti zvizvarwa zveZimbabwe hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika yedu tiri kuratidzira izvo chekutanga gadzirisai nyika yedu tiri kudawo kuti munyika medu muve nerule of law tiri kuda kuti mahuman rights situations aimprove vanhu vedu vakazvanyirirwa vari kumbunyikidzwa
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai pafacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo chikwata cheDynamos chawana mukana wekuenda pamusoro pemakundano eCastle Lager Premier Soccer League kekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chiri kuda kungorova Cape United chete mumutambo unodaidzwa kunzi Harare Derby muRufaro Stadium nesvondo kuti chiende panhongonya pemakundano aya nepoint imwe chete vachisvetuka Chicken Inn neFC Platinum idzo dzine mapoints makumi mashanu nerimwe chete. Parizvino Dynamos ine mapoints makumi mana nemapfumbamwe zvekuti ikaita mangange inoramba iri pachinhano chechitatu chairi pasi pemagamecocks nekugona kunenge kudada nepoint imwe chete. Magamecocks nogona kunenge kudada havana mitambo svondo rino sezvo vePremier Soccer League vari kupa nguva ino kuzvikwata zvine mitambo yeleague yakatsaririra neizvo zviri kutamba mitambo yepasi pasi muchibuku Super Cup. Pakapedzisira kusangana Jimbare nemaGreen Machine masvondo matatu apfuura makepekepe akazvambaradzwa 2-0 asi mumwe mucheveri mukuru wechikwata ichi vaPeter Mugwagwa avo vanobva mumusha weri muka mukadoma vanoti iko zvino rave janha ravo.
This week to win as this week to watch atitwega kaviri yeDynamos azviti tinowatya this week 2-0 to 2-1
asi Dynamos yacho haisi yekudherera sezvo isati yarohwa pamitambo yayo minomwe yapera yakateverana. Kunyange hazvo vakaita mangange neHighlanders svondo rapera sachigarowo vatsigiri vechikwata ichi muHarare vaChristopher Mandija vanoti hapana chiri kuvatadzisa kutora mukombe weleague mwaka uno.
Hapana chiri kutadza kuti tinge tingatora league because the players, the seasoned players, no. So we have to go for the league.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare zvisina vamwe vatambi vazvo avo vakarambidzwa kutamba mutambo uyu nevePremier Soccer League nemhaka yemakadhi avo akawandisa. Cape United ichange isina Valentine Musarurwa panguva iyo Dynamos ichange isina Lincoln Zvatsiya naTaona Chikunza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mutauro uri kubuda pamusoro pechirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina nditungamiri Nkomo.